Vachitaura nevatorwe nao mushure memusangano wesangano rakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association munyore anoona nezvakarwa hondo mupolitburo yebato riri kutonga rezanu PF vaDouglas Mahia vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare. Mashoko avaMahia anotevera mashoko akabudiswa neEU svondo rapfuura ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza. Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira. VaMahia vati hava kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
Isusu papawa tine kambo katairwa ikataimba isusu kuti munyaya dzedu dzokuzvitonga kwenyika we will never stop fighting. In other words, we will defend the political power that we get.
VaMahia varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
No. Varungu vari kuita izvozvo. Don't forget kuti ava varungu ava vamwe ava veopposition varungu. Saka anogona kungotora bhokisi remunhu akafa kudai izvozvi ndiye munhu akafa uyu akaurayiwa. Where do we get the evidence that haana akafa neiy pamwanenge akafira kumucha? How do where do you get that? We know about such propaganda. Isusu we did the same propaganda. Muhondo yeChimurenga tabata varungu. Tamubata tovesa moto obva atasa ari kugotswa togara varungu vouya. Vauya votiona tirotovatatiza zvonzi magandanga ari kudya varungu atiti hapana ipropaganda.
Vatiwo kana ivo pachavo vaizviita muhondo zvekutaura manyepo senzira yekurasisa muvengi. Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kademaunga vashora mashoko avaMahia vachiti semurwi wehondo. VaMahia nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita utsvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Kuti munhu azvoti zvinhu izvozvo zvokumuka zvichingobikwa kune imwe nzvimbo kana zvichitaura manyepo zvinhu zvakashata. Isusu mafungiro edu ndeyekuti vaMahia nevamwe vavo ngavakurudzire kana kuti ngavake mapurisa nguva yekutarisa nyaya iyi nekuti hatina kubata kuti uyo ndiye azviita. Asi sekuziva kwenyu panoenda vanhu kana kunoripota kumapurisa kana kuti ukasangana nechitidzo chakaita seichocho chekuti mumwe munhu akanasa ugaro hwako une mvumo yekutaura kuti ndiri kusungira nhingi nanhingi kana kuti ndinoziva kuti ndakambonesana nanhingi panguva yakati. Saka isusu tichitarisa kumashure kwakabva bato reZANU PF pamwe chete nehurumende yavamunangagwa yatiraikidza kuti vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro zvekuwadzisa vanhu zvekurova vanhu.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Saka nhau dzatinotaura isusu hadzinei nevarungu vavari kutaura nezvavo. Varungu vavo vacho vari kutaura vekunze vasiri vemuno havagari muno nesu havasangani nematambudziko atinosangana navo mazuva ese. Saka kuti vati ivo zvinhu zvatiri kuita kubitsira varungu ndinofunga kuti kushora vana veZimbabwe uye kurakidza kuti havana hanya nekuti ivo vari kudya vachiguta.
Zvichakadai muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti kubvira musi wa16 Nyamabvuvhu kusvika nhasi pane nhengo dzana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa. Zvichakadai vanokokera nhengo dzeZANU PF National Assembly vapupurai togare pi nhasi vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika. Vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi izvo vati zviri kutambudza vanhu vakawanda munyika. Asi vaMatias Mateo veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Saka vanhu vedu havachakwanisi kutenga zvinhu, mabhazi haachakwiriki kubva pano kuenda kusvinge $100. Saka tinokumbirawo madam speaker mam kuti nyaya iyi igadziswe nokukurumidza. Zviri kuita vamuturi vari kutamba nelaiti yevanhu. Vanhu vaakupera kufa kumamisha avo nenyaya yekushaya mapirizi eBP neshuga.
Mune munyaya sachigaro vekomiti yekanzuro yeHarare inoona nezvevashandi vaJacob Mapfume vazivisa kuti kanzuro yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana inove mari yaifanirwa kupiwa muna 2017 na 2018 kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa.
Tichiri pakati pekuda kunegotieta zviri kuitika zve2019, pane iyo inonzi hardship yakaintroduswa nehurumende apo yaona kuti yakonzeresa mahardship munyika. Yakabva yati tinofanirwa kunge tichipa vashandi hardship allowance. Saka hardship iyoyo tiri kupawo vashandi takatarisana nekunegotieta kwatichaita for 2019.
Asi vamafume vati izvi zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuro yeHarare iwedzere bhajeti rayo regore rino kana supplementary budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.